Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tishitepe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewe chulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tunosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu zvita 9/2022. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Zimbabwe inobatana nedzimwe nyika mukucherechedza zuva rekurwisana nehuo ripasi rose reInternational Anti-Corruption Day paine kurudziro yekuti hurumende igadzirise nekukasika dambudziko rehuo ri. Mumiriri wembare muNational Assembly Wasdamen Chamisa pamwe nevagari vembare vanoti hurumende ngaivhure musika wemupedza nhamo sezvo kuvharwa kwawo kwapinza nzara mumhuridzi dzakawanda munyika. Kushandiswa zvakanyanya kwezvinodhaka nevanhu kunonzi nemukuru anoona nezveutano mudunhu reHarare kwawedzera zvakanyanyisa dambudziko rechirwere chepfungwa. Tichakubva izviri kubuda kumakwikwi eFIFA World Cup 2022. Indwe mimwe emisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Zimbabwe nhasi yabatana nedzimwe nyika mukucherechedza zuva rekurwisana nehuo ripasi rose reInternational Anti-Corruption Day paine kurudziro yekuti hurumende igadzirise nekukasika dambudziko rehuo rimunyika iro rinonzi rabata mapazi ose. Mutoro wedu wenhau Godfrey Mutimba anotipa nyaya iyi.
Zuva iri rakatsendekwa parutivi nesangano remubatanidzwa wenyika dzepasi rose reUnited Nations makore maviri apfuura, pasi rose richibatana kurwisa denda rehuori uhwo hunonzi neUnited Nations hwatambudza veruzhinji. Vachitaura pagungano rekucherechedza zuva iri mumasungo nhasi, mutevedzeri waSouth Garo weZek vakuziva murapa vakurudzira vanhu munyika kuti vaite mukomberanwa kurwisa dambudziko rehuori kuti hupere munyika.
So it's a day yatinounganidzana tose isu samaZimbabweans kuti ngatibatanei tiponde huori, nekuti chinhu chinopondwa hachimuki, chinofa. Ngatipondei huori.
Vakuziva vati huori munyika huri kuita kuti vanhu vakawanda vanonge sose nemuromo, nekudaro vanhu vanofanira kumhangara nyaya dzehuori vasingatye kuti hupere. Vachitaurawo pachiitiko ichi, kurukota redunhu remasvingo paEzra Chadzamira vati hurumende iri kubatana nemamwe mapazi akasiyana-siyana kurwisa huori munyika kuti vanhu vawane raramo yakanaka. Vati nyika yagadzira mitemo yakasimba yekurwisa huori uye yakaisa komisheni yeZek nematare anotonga nyaya dzehuori senzira yekurwisana nedambudziko iri.
To be able to fight corruption in our country.
Kuti tirwise huori munyika, hurumende yakagadzira komisheni yeZek uye ikaisa bazi reprosecuting authority rekutonga nyaya dzehuori. Uyezve mutungamiri wenyika akagadzira bazi respecial anti-corruption unit pamwe neimwe mutemo kuti huori hurwise hupere.
Asi vemamwe masangano akazvimiririra vange vari pagungano iri vanoti kurwisa huori munyika kuchanetsa, nekuti hunotangira muhurumende kunyanya kumakurukota ayo anopinda basa nezvematongerwo enyika. Vachitaura neStudio 7 parutivi rwegungano rekucherechedza zuva iri, vanoona nezvekufambisa kwemabasa musangano reTransparent International Zimbabwe kana kuti TIZ vasamiwo matikiti vati nyika yeZimbabwe ichiri kusaririra shure munyaya dzekurwisa huori.
Isu seTIZ tinoona kuti pane yatinoti Corruption Perception Index, mazuva aipfuura aya makore apfuura taitoskowa mazvibodzwa zvakati wandei, asi gore ratopfuura takaona kuti ramba tichiderera kutaura kuti huori huchakatekeshera muZimbabwe edu.
Pati uwori munyika, unuwanika pakasiana siana, kunyanya mmapazi ya urumende, kuzipatara muskoro, pamwene kumatare ezimosa, izo sirukita kutivano watambure. Izo zatini wani mungwe mgariwe kumasava, wa John Piri awangawari pamsangana uyubati, uwori utatisa kuwa nisava na wavo mapasa munyika.
Panyaye corruption irikuitwa nasi zvinhu zvakanaka chaizvo kuti zero tolerance pa corruption but at the present moment corruption muno mudoma yakanyanya kuti one day
nyika yeZimbabwe ndeimwe yenyika dzinonzi dzine huori hwakakwiririsa pasi rose izvo zvinoita kuti vanhu vatambure kunyange hurumende nebato rinotonga reZANU-PF zvichipomera mhosva iyi kuzvirango zveupfumi zvavanoti zvakatemerwa nenyika dzekumavirira kucherechedza uku kwanga kuchiitwa pasi pedingindira regore rino rinoti United Nations at 20 years United Nations against corruption sangano reUnited Nations rati pasi rose rakatarisana nezvinhinga mupinyi zvakaomarara zvinobata mazera ose zvinhinga mupinyi zviri kutadzisa budiriro nekugadzikana kwevanhu pasi rose ndakamira studio 7 masvingo ndini Godfrey Mtimba
zvichakadaro pakucherechedza zuva rekurwisana neuori pasi rose reInternational Anti-Corruption Day nhasi gurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica vaAntony Blinken vazivisa nezvechikwata chenyanzvi mukurwisana neuori pasi rose pamabiko aitwa neBureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs muWashington DC vanhu vasere vari muchikwata ichi icho chinosanganisira chizvarwa cheZimbabwe amai Janet Zhou vanonzi vakaratidza unyanzvi mukutungamira ushingi uye kuunza shanduko mukudzivirira kufumura pamwe nekurwisana neuori vaBlinken vati nekuda kwechido chekurwisana neuori mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vakatara hondo yekurwisana neuori sechinhu chiri pamwongo wekuchengetedzwa kwenyika vati nechikonzero ichocho America yakabatana neTransparency International svondo rino pakuita musangano wekurwisana neuori weInternational Anti-Corruption Conference. Mumiriri wembare muNational Assembly vaStarman Chamisa pamwe nevamwe vagari vemumbare vari kukurudzira hurumende kuti ivhure musika wemupedzanhamo sezvo kuvharwa kwawo kwapinza nzara mumhuri zhinji munyika. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura neStudio 7 apo vashanyira nzvimbo yembare nhasi vaChamisa vati hapana hutsinye hunodarika kuvhara musika wemupedzanhamo. Vati musika uyu unofanira kuvhurwa nechimbi chimbi kuitira kuti vanhu vabatsirikane.
Saka vanhu vari kutambudzika havana mari dzeChristmas, havana pekugara kuri kunaya. Matiyegasi ari kukandwa mudzimba munogara vanhu vane nhumbu, vane vana vadiki, vari kurwara chembere, vari kuiswa matiyegasi, vanomwa mapirizi eTB. Tane problemu yokushungurudzwa nevanhu vari kuyazotengesera mberi yamedzimba dzedu. Maketi isingashandi. Saka rati chikumbira kuti market ngaichivhurwa soon as possible.
Mumwe mugari asina kuda kudomwa nezita rake ashora mapato ezvimatongerwo enyika achiti ndiwo anokonzeresa kuti musika uyu usavhurwa.
Market has politics. Market has tricks that is happening. Market international market. Chirarova Zambia, anobva Mozambique, anotenderwa kupinda market. Saka chiri kuoneka kuti market ivhurwe.
Vati hapana chikonzero chekuti musika uyu urambe wakavharwa vachiti nzara haine nekuti unotsigira bato ripi. Vagari vatiwo havafari nenyaya yekuti mapurisa eZimbabwe Republic Police ari kuvashungurudza zuva nezuva sezvo vave kutengesera panze pemusika uyu. Mbuya Gertrude Matsvai vashora kuita kwemapurisa uku.
Muno mudunhu rinoremba re7 tatambudzwa. Unaita ungu wakaenda kunze kwenyika kunoroja madzimai hatisi kutyiwa tiri kusechwa mazamo kuti mune mari kana ukaona iphone motora zvinokodzera here kuti mukadzi wemunhu anobatwa zamo rake propati yeumwe munhu.
Mutauri wemapurisa assistant commissioner Paul Nyati vaudza Studio 7 kuti havana zvavanoziva nezvenyaya iyi. Kanzuru yeHarare inotiwo musika uyu unofanira kuzvichakadai. Studio 7 yawana mashoko ekuti pasara pakaita mirizhonga pamupedzanhamo zvichitevera kushanya kwaita vachamisa vachamisa vauza Studio 7 kuti pane nhengo dzebato ravo dzakuvara uye pane matanho avari kutora. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Kushandiswa zvakanyanya kwezvinodhaka nevanhu kunonzi nemukuru anoona nezveutano mudunhu reHarare kwawedzera zvakanyanyisa dambudziko rechirwere chepfungwa. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Mukuru anoona nezveutano mudunhu reHarare vaInnocent Hove vanoti nekuda kwekuwedzera kwedambudziko rechirwere chepfungwa zvakakosha kuti vanhu vapiwe dzidziso.
MuHarare tine dambudziko hombe revanhu vari kushandisa madrugs. Kazhinji kazhinji zvirwere zvepfungwa izvi vanhu vanowanzofunga kuti pamwe kuroiwa pamwe mudzimu. Saka vanhu vanofanira kudzidziswa zvakanyanyisa chose kuti vazive kuti dambudziko iri harisi rekunzi inenge iri nyaya yemidzimu.
VaHove vakataura mashoko aya paiitwa mhemberero dzekucherechedza dambudziko rechirwere chepfungwa nemusi wechitatu. Pasi rose United Nations inoti zuva iri rinocherechedzwa musi wa10 Gumiguru asi zvakanonoka kuitwa nedunhu reHarare. Amai Betty Zephania vanhu vamumwe vakaronga mhemberero idzi vachishanda kubazi rinoona nezveutano vatsigira vachiti dambudziko reutano hwepfungwa idambudziko riri kukura.
Muno MaHarare Metropolitan Province ndataura tikati tine zvirwere zvakawanda wanda zveurwere hwepfungwa but takatarisisa the top 5 conditions or zviri kunyanya zviri kusvika patop 5 yedu. Tine schizophrenia, tine bipolar, tine substance and drug abuse, toita depression neepilepsy ndo maconditions ari kunyanyira kuno kwaHarare Metropolitan Province tichitarisa kunyanya nyanya kumapsychiatric institutions edu.
Mumwe wechidiki Vafarai Gutu vati vechidiki vanoda kudzidziswa kuti zvinodhaka zvine njodzi.
Chido chavo chekutanga chekuda kutoti vakwanise kunzwisisa kuti zvinodhaka zvinovakanganisa sei uyezve kuti vakuruwo yedu isusu vakwanise kugadzirawo zvirongwa zvinokwanisa kutibatsira isusu vane chidiki kuti tinzwisise kuti zvinodhaka zvinova zvinotibatsira asi zvinotikwaza upenyu hwedu.
Mumwe aishandisa zvinodhaka akakwanisa kuzobuda mazviri aona kuti zvinokuvadza ndiva Jacob Shamuyarira avo vakazotanga sangano rakazvimirira rinonzi Pamvuri rinobatsira vanoda kusiya zvinodhaka. Vati kushandisa zvinodhaka kunokanganisa upenyu hwevanhu vachiti zvakakoshawo kuti vanhu vazive kwekuwana rubatsiro kana vawirwa nedambudziko iri.
Saka takaseta api yatinoti National Addiction Helpline inowanikwa iyo paWhatsApp +26 3 0771 611 311.
Tanga kwegore rino mutungamiriri wenyika vaEmerson Munangagwa wakazivisa kuti gore rino igore rekurwisa dambudziko rekushandiswa kwezvinodhaka. Vechidiki ndivo vanonzi vari kunyanya kushandisa zvinodhaka izvi kusanganisira zvakaita semutoriro, krango, mbanje, mishonga yechikosoro yakaita seistalix kana brongo nezvimwewo. Mhemberero dzegore rino dzakaitwa paine kurudziro yokuti pasi rose rikoshese utano hwepfungwa. World Health Organization inoti muAfrica vanhu vanodarika mamiriyoni mazana manomwe nemakumi mapfumbamwe nemaviri kana kuti 792 million vane chirwere chepfungwa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Mukuru wesangano rinorwira kodzero dzemadzimai rePumulani Muzvare Comfort Dondo vanoti vachange vachizeya nezvematambudziko ari kusangana nemadzimai munyika panyaya dzekutyorwa kwekodzero dzavo kumucheto wemusangano wevatungamiriri veAmerica newemuAfrica weUS Africa Leaders Summit uyo uchange uri muWashington DC svondo rinouya. Muzvare Dondo vanoti vachange vari kuita izvi panguva iyo chirongwa che16 Days of Activism Against Gender-Based Violence chichangopera, vachiti vari kuita izvi senzira yekuti nyaya iyi igare ichizeyiwa kwete kungomirira mazuva ainocherechedzwa chete. Ngatinzwei hurukuro yavaita naMavelous Musanganya uye weStudio 7.
Afrika inge mudzimai. Afrika yagara yashungurudzwa makore akawanda. Saka ndikuenda ku Washington DC kuti tinotaura takamirira madzimai. Madzimai anenge Mary Chiwenga ari kushungurudzwa nekutorerwa vana vake kubva kuupenyu yake nenhau yekuti madzimai agara anoshungurudzwa. Tokuenda ku Washington DC kuti toona kuti muchimwene kuti madzimai tiri pano. Kana munozopa mari dzamunopa mabillions amunopa vakuru vakuru venyika vekutonga nyika. Vanhu vakazhinji varume rangarirewo madzimai vana neyouth ndo zvatirikuenda kuwashington dc tirikuendawo futi kuwashington dc kuti tinosangana nevamwe vanoshanda munzvimbo yatinoshanda iyi tinoshanda mukusimudzira madzimai anenge akadzvanyirirwa tinovabatsira kuti vange vachibuda munzvimbo dzekudzvanyirirwa asi takanyanya kukosha tinobatsira kuti mhuri dzevana veafrica dzigare dzakasimba.
Muchange muri kubatawo nyaya dzezvemabhizimisi here muri kuWashington DC uku?
Tikuenda nekuti tinoziva kuti panoita nyaya dzemari nebhizimisi kazhinji vakadzi vanosiyiwa kumashure. Vakadzi, vana neyouth. Tikuenda kuWashington DC nekuti tine maprojects ari kuda kunzwawo kuZimbabwe. Vakutenda mukuru wedu wenyika vapresident Emmerson Mnangagwa vanozvisisa nekuvhurawo mwoyo wavo panhau dzemaprojects. Takatotanga kushanda nehofisi yavo tichiti isusu toda kuti madzimai anga achikurudzirwa kuti vabate mabasa emaoko asi havakwanisi kubata mabasa emaoko pasina kana pekutangira. Saka ndokuenda kuWashington DC ndine timu yandinoshanda nayo tine mabasa atanga tichiita for the last 6 months kuti kwanisa nge tichiona funding tirikumiramira tichishingirira kuti tibatsirewo nyika yedu. Tokushandawo zvakare nacongressmen vanogara nzvimbo yeTexas. Takataura nemukuru mukuru wecongress wekuTexas tikati tinofanira kuestablisha relationship between Zimbabwe neTexas tinoyenenzi sister city.
Vanga vari mukuru wesangano rePumulani Muzvare Comfort Dondo vachitaura naMavelas Musanganya weStudio 7 vari kuMinnesota muno muAmerica. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Zvikwata zvinonunura vanhu munjodzi mudunhu reWest Sumatra kuIndonesia zvinoti vanhu vapfumbamwe vafa uye mumwe chete achiri kushayikwa zvichitevera kuputika kwakaitika mune mumwe mugodhi wemarasha uri mudhorobha reSawatuno. Mugodhi uyu uri makiromita makumi mapfumbamwe kumabvazuva kwakadziwa kumaodzanyemba kweguta guru redunhu iri rePadang. Vhidhiyo yabva panzvimbo iyi yaburitswa neIndonesia National Search and Rescue Agency yaratidza vanonunura vanhu vachitakura vapona kubva mugodhi uyu vachivaisa mumaamburenzi. Mutambi webasketball Brittany Griner asvika mudunhu riri kuchamhembe kweAmerica reTexas zvichitevera urongwa hwepamusoro hwekuchinjana vasungwa hwakaona chizvarwa chekuRussia chinozivikanwa zvakanyanya mukutengeswa kwezvombo Victor Bout chichidzoserwa kuMoscow. Griner akaendeswa nendege kuSan Antonio uye mushure mekubatana zvakare nemhuri yake achazoonekwa navana chiremba mushure mekugara kwake muJerry kuRussia. Nyaya dzekurwira ushe, usadunhu neusabhuku dzinonzi dziri kuwanda mudunhu remashonaland west pamwe nenyika yose dzimwe mhuri dzichiti zviri kukonzerwa nevashandi vehurumende mubazi rezvekutongwa kwematunhu vavanoti vari kutora mativi pamakakatanwa eushe. Vanhu ava vari kupomerawo zvakare mhosva vezvematongerwo enyika avo vavanoti vari kupindira mukugadziriswa kwemasabhuku nemasadunhu. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Nyaya idzi dzinonzi dzave kukonzeresa kupesana mudzimhuri nekuparadza ukama uye dzimwe dzave kutoperera kumatare edzimhosva. Zvichitevera makakatanwa makuru pakati pemhuri ina dzinochinjana ushe hwaushe chidziva mudunhu rezvimba mamwe makakatanwa ari kuitikawo kwanyamweda mudunhu remhondoro. La Cosmas Mandaza, mutauriwe mhuri kwa Mandaza, ine dzimba nhatu dzinochinjana ushe kwa Nyamweda, vanoti kunyange mhuri yainge yasarudza vaFletcher Mandaza, kuti vatsive vaClaudius Mandaza, vaizivikanwa saiche Nyamweda, mudzviti wenzvimbo yavo, vavakangoti vatomu, pamwe nasachigaro emadzishe murinhu reMashonaland West, ishengezi, vakagadza vaNobert Mandaza, vachipesana nevakawanda mhuri iyi.
Tarukutira nyaya ndepekuti hii na chief ngezi vakagadza acting chief vari vairi acting chief mwana vana madzibaba acho aripo havana kuziviswa kana izvo dzisi vedzimba pamashami yedimba yamboto yamaringa pasi hatina kungoziviswa kuti kwakugadzwa mambo ini akagadzwa vanhu vanga varamba chenhoukuwe baba acting chief
vamandaza vanoti chimwe chiri kukonzera makakatanwa eushe ndevana mudzviti vavanoti vari kuita zveuori vachigadza vanhu vedzimba dzisiri idzo
babo wacho hanyakwai kuti vachanga tina kugara umuse aita zvinoita zvekubhadharana nana tomo
vamandaza vanoti dzimba nhatu dzinochiyekwa maringa pasi chidya usavi nekwamudziviri ndidzo dzinochinjana ushe hwekwanyamweda vanoti vakaendesa nyaya yavo kumukuru wemadzishe emudunhu remashonaland west vapeter paspamire vanozivikanwa saishengezi ishengezi vakabvuma kuti nyaya iyi yakasvika kwavari vanoti vakagadza mwana waishe nyamweda sasara pavana vachitevera tsika yeushe hwekwanyamweda
vakauya vachitaura nyayo ndikati bati hamuoni here kuti muri kuzvieta moorechana nemunhu ari kuekta kwemakore maviri komatii mamira amopedza kuekta mochifambira nyaya dzekuti paite zabuzeni zvichizvo
ishengezi vakabvumawo kuti pane nyaya dzeushe dziri kunetsa mudunhu kusanganisira ushe hwekwachivero mashayamombe nehwekwachidziva makakatanwa eushe hwekwamashayamombe akatoendeswa kumatare edzimhosva epamusoro kana kuti high court izvo zvakaita kuti vakanga vagadzwa saishe mashayamombe vambomiswa kushanda uye motokari yavainge vapiwa nehurumende itorwe kusvika dare rapamutongo wekuti ndiani chai anofanirwa kunge ari ishe
saka haiko tiyakabva yamita mambo vaya kuti bvumirai kushanda asi ndi mambo havo vachiri mambo vanongofanana nevavo bati vakatevatuwa mota yavo ndobvayanhungaipako yakapakwa takangotedzera zvakarehwa nematasa
mumiriri wenoton mudare reparamende vatemba muliswa vakambonetsana nezvimwe zvizvarwa zvekuchina mushure mekunge zvarova ishe nyamweda vanoti hurumende kuburikidza nevana muzviti ndivo vari kuita uori mukugadza madzishe.
The level of corruption is too much. Kwana mwenda mberuku and so forth and family trees are discuted zero.
Nyaya dzeusabhuku dzinonzi dziri kunetsawo munzvimbo dzakawanda. Sabhuku Raymond Karengesha vekumagunje vanoti chinokonzera kuti nyaya dzekugadzwa kwemasabhuku dzinetse inyaya yekushayiwa kwegwaro rinoratidza kuti munhu akafa kana kuti death certificate iro rinodiwa pakugadzwa kwemumwe sabhuku mutsva. Vakarengesha vanoti nguva dzakawanda nekuda kwemakakatano anenge aripo mhuri yasabhuku anenge afa inoramba negwaro iri iro rinenge richidiwa pakugadzwa kwemumwe sabhuku. Mutevedzeri wegurukota rezvematunhu amai Marian Chombo vanoti nyaya dzemakakatanwa yeumambo dzakatekeshera nenyika asi vanoti vana mudzviti vanotevedzera urongwa hwemhuri dzeushe uhwo hunosiyana nenzvimbo.
Nyaya dzeushe dziri kunetsawo mumatunhu akawanda emunyika anosanganisira dunhu reMashonaland Central uko kunonziwo kuri kunetsana mhuri dziri kurwira ushe hwekwanegomo kumazowe nehwekwabushu kushamva.
Kushamva vataengwa musukuma gore rapera vakakwira kudare reHigh Court vachipikisa kugadzwa kwavaGracious Mukanwa saishe bushu. Vamusukuma vaida kuti vagadzwe ivo ushe zvichitevera kushaya kwevaire ishe bushu vashobushu muna 2016. Kumazowe vaive ishe negomo valashiya tsitsinde vakaripisa vave mutungamiri weMDC vaMorgan Tsvangirai muna 2012 vachiva pomera mhosva yekuroora mumwedzi wambudzi vakabviswa paushe pachigadzwa vaparadzai kutya uripo vanonzi ihanzvadzi yemudzimai womutungamiri wenyika amai Auxilia Mnangagwa. Ndakamirira Studio 7 muchinoi ndini Nunurai Jena.
FIFA mutambo wekwata finali yekutanga uchiri kutambwa mushure mekupinda muextra time pakati peBrazil neCroatia. Mutambo uyu wakamira wakati Croatia 0 Brazil 1. Mumwe mutambo wekwata finali uriko na 9 manheru ano pakati peNetherlands neArgentina. Muchirongwa chedu chemagitare chesvondo rino tinokupai hurukuro nemuimbi wenziyo dzecontemporary jazz Sarungano anove mumwe vaimbi vechidiki vakadzidziswa kuimba pamuzinda wepakare pae wakasiyiwa wawakwa namushakabvu Oliver Mutukudzi kuNorton. Ngatinzwei nhoroondo yeupenyu hwake mune zvemagitare achitanga nekutsanangura matambirirwo akaitwa chipo chake chekuimba nevabereki vake ari mukomana weform 3 kwakutama muhurukuro yaaita naIvan Zininga weStudio 7.
Mwana arutamba kuzi mimi naigona chukuru kana nanasi andisi mbaka pusa stiri saka yuwa pawa ndavaka anzuwa nishiti ndoda kutengi kwa mtari wa ingo it's a passing passion ya huyo kisha kufura mwana
Ruzhinji vari kutambira nasei nemumhanzi wako.
Yeah, music iri kutambirwa zvakanaka. A lot of people singatiita mutauro ndechekuti mumwe nemumwe wavo anenge auda kuedza kuti ma songs edu andi convince kuti usongo ndeiti.
Vaunoti wava ndivo vakakupa shungu kuti urambe uri mune zvemagitare ndivanani.
Kushinga kunobva muvanhu vanokutsigira. Vanhu vanokutsigira panguva dzakasiyana siyana. Chitanga kuridza gitare pano vanhu vaipfundi inkarijawo. Mwezi iyo yaunongochiita pano munhu anoda zvokuti azvinogona kubuda. Zvinogona kufamba. Kwozoita ende unonida vanhu vanokusungisa ava. Zvakasiyana siyana ma different stages of music. Mashuromo wa Mutukudzi vaindisungisawo kuti hawana kushinga zvinogona kutoita. Then kumashure kwacho kuchitanga there are people like Sawirongo aindi Vincent Mukwende aindi inkarijwa kuti ndidzidzire gitare racho. Saka zvinosiyana nestage yaunenge uri.
Vanoda kukubatai vanokuwanaiwo kupi?
Angade kutibata ngavatibate on all social media, ngavatibate pakanzi Sarungano, that is our name across all social media, Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, everywhere Sarungano was there. Then vanoda number tinowanikwapa 0772 919 755.
Kamungadi kubuda nako mudariro ndekapi nhasi timbokati chwa.
Ai wakakupedza tinofanira kupedza nekanonzi Rugare ngaruwande. Kakaitwa na Sarungano akabatana nechikwata chinonzi Mabasa avatumwa.
Zvekutanga mukasvika pano svikai nerugare. Chechipiri muchizobva pano endai nerugare. Rugare ngaruwande kwamuri. Mukasvika pano svikai nerugare. Chechipiri muchizobva pano endai nerugare. Rugare ngaruwande
tenda Sarungano. Ramba uchendera mberi nenyaya dzemimhanzi. Musakanganwa chirongwa chedu chelive talk na 8 PM nhasi, apo tiri kutarisa zviri kubuda makwikwi eWorld Cup. Pari zvino tichiona kuti Brazil iri kutungamira pamutambo wayasangana neCroatia. sezvo nguva yedu yapera rikaitimbotarisa musoro yenhau zvakare. Zimbabwe inobatana nedzimwe nyika mukucherechedza zuva rekurwisana neuori pasi rose reInternational Anti-Corruption Day. Ndichida kuoneka kudai, tiri kuona Croatia ichidzosera chibodzwa, saka mutambo wamira wakati Brazil 1, Croatia 1. Anokuoneka ine mufaro, ndini Jonga Kandemiri, ndokusiyamina Gaino Saidi.